chokwadi nokuti toziyawo kana kuti nyika ichifanga kuti ichibudirira ngakuve nerunyararo vanhu vachigarisana vachishanda vese. Asi kutonga kwejekerere kunotiko hurumende ngaiedzewo nepainogona napo kucherechedza kodzero dzavanhu vanoda kuratidzira nerunyararo. Asi hurumende yedu yava munangagwa iyoyi vane chijairira chokuti vakangonzwa kuchinzi kuda kuratidziwa kana avasiri vanhu vezanup f vari kuratidzira vari kutsigira hurumende vanobva vatumidzira mapurisa namasoja. Saka handi utongi hwejekerere kujekerere vanhu vanoratidzwa vachitoperekedzwa namapurisa vachinosiya mapetishini avo kuda pachiimba ndozvinoitwa mune hurumende jekerere.
Tanzwawo vamunangagwa vachichema nekukwira kwedzimhosva dziri kuparwa nevanhu vaine zvombo angati mamdrobaris pamwe chete nekuurayiwa kwevana vadiki nenyaya dzemishonga maritual medicines. Zvii zvamungataurawo panyaya iyo?
Chokwadi ndechekuti kana nyika ina vanhu vanotambura, kana nyika yava navanhu vazhinji vane urombo kurususu revanhu risingasevenzi, vanhu vanotsvaga nzira dzokuita mari neunganga neunganga kuchekeresa kunowanda. Saka tingati mune muchirungu masymptoms ekugara munyika isingaproduce isingagadziri mbatya inoupfumi hunochengetwa nevanhu vashoma shoma. Saka vanhu vanorosaga nzira dzokuti vange vachizviraramisa. Zvinofambirana nokuti munyika macho upfumi hwacho hwavo hushoma, ndosaka vanhu vakutsvaka nzira dzekushandisa magidi nekudya zvechinganganganga. Mhosva iri kuutongo hwenyika haisi kune vanhu.
Tanzwawo mutungamiri wenyika vachitaurawo nenyaya yekuti vanhu vakadzoserwa ivhu ravo ravakarwira.
Hazvibatsire vanhu vese nokuti kana zvichinzi vanhu vakadzorerwa ivhu ravo vanhu vacho ndivanani, nekuti nguva dzese dzese dzatinonzwa kuchinzi hondo yeminda yakabudirira tinovaona vamunangagwa kuda vanoenda kupurazi kwavo kana kuti vanoenda kumapurazi evanhu vezanupe vakakwirira. Saka ndokudzorera kuvanhu kuivhu here?